inisa chiremba ndinoona zvakanaka zvaitwa zvekuti madoses ataronza atengwa aya ma 2.5 million ari kuuya pakuya kweweekend ino yatiri kutaurisa chinhu chakanaka uye kuti chinhu chinokurudzirwa uye chinhu chatinonya kufarira ndechekuti mavhaccine akauya ekuchina esinopharm pakuongororwa kweinonzi effectiveness kana kuti kushanda kwawo akaonekwa kuti ane kushanda kwakanaka kunosvika almost kuma 70% zvatinoti danho iroro rakaitwa nehurumende rekunyanya kutarisa mavhaccines iwayo anoshandisa kana kuti maitiro kana technology yekare kana kuti manhomba dzataingobayiwa kubva tiri vana vadiki tinoona kunge zvinhu zvakanaka uye kuti zvinhu zvatinotarisira kuti tichakwanisa kuva nekupreventwa kwecoronavirus zvisina kunyanya kuwana maside effects emamwe mavhaccines ariko ane maeffects asati anyanya kunzwisisika. Saka ndikuona kunge chinhu chaitwa nehurumende ichi chinhu chakanaka uye kuti tinotarisira kuti dai vakaramba vachienderera mberi nenyaya iyi, nekuti tirikutarisira kuti pamberi ipa tichaita second dosage kune vanhu vakawanda uye kutopfuurira mberi kana pachizodiwa inonzi booster vaccine. Saka zvinhu zvatinokurudzira uye kuti zvinhu zvakanaka zviri kuitwa nehurumende.
Tinoona kuti hurumende iri kupinza nhomba dzose idzi munyika, asi nerimwe divi tichinzwa vanhu vachichema kuti vari kukundikana kunge vachibayiwa nhomba dziri kunzi dziri kushayika, dziri kushomeka nezvimwe zvakadaro. Zvii zvamungataura?
Isu tinokurudzira kuti vanhu vakwanise kuenda kumacenters mamwe ari maprivate vakakwanisa kupiwa nhomba idzi kuti vabayiwe, kuitira kuti makliniki aya vari kubaya vasanyanya kuwandirwa nevanhu vanokwanisa kubaya pazuva pazuva. Saka nekufamba kwenguva tichionawo nemasuggestions atiri kupa nedzimwe pfungwa dzatiri kupa kunana kupolad dzekuti anonzi maallied health practitioners, zvinoreva kuti vasingori machiremba emadoctor chete, vakaita semadentist nevamwe maphysiotherapist vakwanise kubayawo nhomba. Zvichabatsira izvozvo zvokuti kubayiwa kwevanhu kuve kuchanyanya kupararira uye kuti zviyo chaitika nekukasika.
Kunyaya yekuti munzvimbo dzakaita sekumaruwa Dr. Danha, tinoona kuti kune kuine zvipatara nemakirinika zviri mufambo kubva kuvanhu. Vamwe vari kukurudzira kuti dai paitwawo hanganidzi pachirungu mamobile clinic. Zvii zvamungataurawo?
Tinozvikurudzira uye kuti inyaya yakanaka chaizvo yatiri kuti mamobile clinics ndo zvinhu zvinobatsira, uye kuti isusu takaona mamobile services akanyanya kuitwa neZimbabwe National Army akabatsira chaizvo nzvimbo dzakawanda, uye kuti dai vakwanisa kuti veamy vaya vachinamba vachiwedzera mari dzekuti vakwanise kuwana transport dzekuti vafambe munzvimbo dzakashata shata kuitira kuti tikwanise kubata nzvimbo dzekumaruwa idzodzo, ndinoona kunge dai zvakwanisa kuramba zvichiwedzera uye kuti motikari dzinoshandiswa ipapa dziwedzerwe kuti zvinhu zvikwanise kunyatsofamba zvakanaka zvichienderera mberi.
Hurumende ine tarisiro yekuti vanhu vanosvika 10 million kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana 60% vange vabayiwa nhomba panopera gore rino senzira yekusvika yavanoti herd immunity iye. Munoona zvichibudirira here tichitarisa mafambiro ari kuita nyaya dzekubayiwa kwenhomba?
Isu tichitarisa zviri kuitika panguva ino zvekuti taakuchibatanidza veprivate sector kuti vakwanisewo kubaya nhomba, vanotora nhomba vachibayisa vanhu nhomba, zvinokwanisika kuti patinosvika muna December tinokwanisa kunge tasvika pakupera kusvika pa10 million iri kutaurwa iyi. Zvinhu zvinokwanisa kugoneka uye kuti zvinhu zvinokwanisa kuitika kana private sector ikapindira semaonero atiri kuita kana mafungiro atiri kuita, kuti veprivate sector vakanyatsokutora mishonga iyi ndikuona kunge tinokwanisa kusvika pa10 million iyaya yanga ichitaura.